Mangwana na akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wechishanu kukadzi 3, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makambani emuAmerica anonzi ari kuratidza chido chekuita mabhizimusi muZimbabwe zvichitevera kuparurwa kwesangano reAmerican Chamber of Commerce muHarare. Sangano reZimbabwe Statistics Agency kana kuti SimStat rinoti riri kuparura chirongwa chepakotoro chekuongorora kuti vashandi vangani vari pamabasa, vangani vakarasikirwa nemabasa nevari kuzviitira mabasa emaoko. Pope Francis vanokurudzira vechidiki muDemocratic Republic of Congo kuti vasaita zvehuori nerusarura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makambani emuAmerica anonzi ari kuratidza chido chekuita mabhizimusi muZimbabwe zvichitevera kuparurwa nemusi wechitatu muHarare kwesangano reAmerican Chamber of Commerce. Sachigaro vesangano iri vaMark Holtzman vakati aya ndiwo mavambo ezvizhinji zvichatevera. Nyika yeZimbabwe inonzi nevamwe vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANU-PF yagwadamiswa nezvirango zvoupfumi zvavanoti yakatemerwa neAmerica izvo vanoti zviri kukuvadza nyika. Asi America inoti zvirango zvoupfumi izvi hazvina kutemerwa nyika asi kuti vashoma vari kuita zveuori pamwe nekutonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
America yagara ino rudo rukuru chaizvo rwenyika yeZimbabwe, nyangwe zvazvo vamwe vachifunga kuti America haidi Zimbabwe nokuti kuna masanctions ari pavanhu kwete ari panyika yeZimbabwe yose. Tinotarisa isu chiratidzo chorudo rwenyika yeAmerica chakaonekwa payakabvuma kupa Zimbabwe mari yayo yeUS dollar kuti ishandiswe 2009 kusvika 2019 pamwe chete narizvino. Tozotarisa zvesu kuti America yakainvesta muZimbabwe pakuru zvikuru nokuvaka muzinda wayo embassy inonzi embassy, US embassy campus hombe kudarika mamwe maembassy yeAmerica wose muAfrica, zvichiratidza rudo rwenyika yeAmerica kunyika yeZimbabwe zvinogona kunge zvasinganyanyi kuonekwa navamwe vatereri. Ike zvine izvi vaakuchitutsira manje vachiti handiti munoona rudo rwedu rwuya, harungovi mukutaura chete kwatinenge tichiita kana kuti mune zvimwe zviitiko. Rudo rwedu rwaakuchiuya nenyaya yezvamabhizimusi kwataita muzinda munomu muZimbabwe wamabhizimusi, America Chamber of Commerce, chinhu chihombe chaizvo kana muno muAmerica munomu kana pasi rose. Mukaona vadzikamidzi munyika sezvavaita muZimbabwe vakozviburitsa pachena.
Hukama uhu hwamunotaura profuhu hukama hwazouyavo here kana kuti hwangogara huriko? Nekuti tinonzwa kuti kune kusawirirana pakati penyika mbiri idzi, vanhu vanongoti hazvina kumira zvakanaka. Pajekesei ipapa?
Nyika yeZimbabwe yaakuchifanirawo kuchigadzirira kunyanya vatungamiriri venyika, nokuti takatarisana namaelection aya anofanira kunge ari maelection akagadzikana kuitira kuti hukama hwatangwa neAmerica huchipambira huchikura hwagara hwanga huriko. Nodo saka vachitaura kuti ino yava nguva yekuchiwedzera ukama uhu huchikura huchikora muto hwokutengeserana pamwe chete nokudzvara mabhizimusi muZimbabwe anozoita kuti vanhu vawane mabasa.
iyo Zimbabwe nemamirira akaita zvinhu munyika nekuchema-chema kwatinonzwa kunotaurwa ikoko kwezvirango nezvimwe izvi yakagadzirirawo here kutambirana nezvava kuitika izvo?
Ndinoona kuti Zimbabwe yakatigadzirirei chaizvo tichitarisa isu kuti zviri kuvakwa nezvakavakwa muZimbabwe zvinotariswa nenyika dzepasi rose dzinenge dzichida kuzorima mari munyika. Zvakaita izvo semarodhi, tinoona kuti marodhi mahombe ari kuvakwa inobva kuBeit Bridge ichiinda kuChirundu uko neyokwaMutare, tiri kuvakwa maairport ari kuvandudzwa. Tarisa futi kuti paBeit Bridge pakavandudzwa. Saka zvinhu zvinotariswa izvozvo nenyika dzinoda kuzorima mari kuti kana tikavandudza mabhizinesi edu munyika, zvinhu zvedu zvinozouya munyika imomo zvatinotengesa kana kuti tinogadzira munyika imomo zvinoenda kune dzimwe nyika zvinozofamba sei. Ndiyo iya inonzi infrastructure development. Tichinatoziva kuti Zimbabwe inyika yakakomberedzwa nedzimwe nyika, haina maports aya yasana Durban kunosvikira zvikepe. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuvandudzwa kwakanga kwaitwa kuri kuitwa roads namaairports pamwe chete namabhodha, kuitira kuti makambani mahombe waya aya anouya kana kuna ana America avonega kuti Zimbabwe yakagadzirira. Zimbabwe iri kugadzirira. Kumwe kugadzirira kwatinoda kuita ndio kwandambotaurira futi kuti ngakuve kwesarudzo yatakatarisana nayo iyi, nokuti zvingangova zvido zveAmerica pinda muZimbabwe namabhizinesi makuru seizvi, asi sarudzo ikasaitwa kuino runyararo, chirongwa ichi hachizobudiriri.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Statistics Agency kana kuti ZimStat rakazivisa nezuro kuti riri kuparura chirongwa chepakotoro chekuongorora kuti vashandi vangani vari pamabasa, vangani vakarasikirwa nemabasa nevari kuzviitira mabasa emaoko, uye kuti makambani mangani asiri kushandiswa zvizere. Chirongwa ichi, icho chinonzi Quarterly Labor Force Survey, chiri kutarisirwa kutanga musi wa6 mwedzi uno chichipera musi wa18 mwedzi uno, uye chichaitwa munyika yose. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru sezvo chichabatsira nyika pamwe nehurumende mukugadzira zvakawanda zvinosanganisira mitemo yakakodzera inobata nyaya dzevashandi, uye kutiwo zvii zvinodiwa mukutsigira vanozviitira mabasa emaoko.
Makotali Labor Force Survey anoitwa ya hangoitwi muno chete. Nyika dzakawanda dzinoita maLabor Force Survey. Dzimwe nyika dzakatotisimukire dzinotoita maMonthly Survey. But nyika dzakawanda dzinoita maQuarterly Labor Force Survey. Anokubatsira kurakidza mamirira akaita maLabor Markets munyika yega yega. Zvinobatsirawo even hurumende kuti iuye nemaLabor Market Strategies ekugadzirisa machallenges anenge arimo muLabor Market kana maLabor Markets.
Tiri kuona Dr. Chitambara kuti ongororo iyi iri kuitwa panguva iyo vanhu vakawanda vari kuzviitira mabasa emaoko, vanhu vashoma varivo vari mumabasa ekubayirwa zvitupa.
Kozi imwe challenge hombe iripo yatiri kuona maLabor Markets kwete muZimbabwe chete, but nyika dzakawanda muAfrica inyaya yekuti maLabor Markets edu mazhinji tine a huge informal labor market ne very small formal labor market, a huge informal labor segment ne very small formal labor segment. Saka zvinokanganisa mafambiro eupfumi hwenyika, zvinokanganisa zvakare nyaya yebudiriro. Nekuti makaona vazhinji vanenge vari mu informal labor market, vazhinji vacho vari kurarama murombo, makaona maincomes avo ari pasi zvakanyanya, makaona nyaya dzeeven productivity dziri pasi zvakanyanya. Uye hurumende nekuti vazhinji vacho havasi fully registered nemamwe matax akaita samacorporate tax, uye nemamwe mastatutory payments akaita sananasa, zvinoita kuti mari inoenda kuhurumende inoramba iri shoma. Saka zvinoafekta yatingati fiscal capacity yehurumende yekunge ichikwanisa kuinvesta mumamwe maprojects akasiyana siyana.
Ko, hurumende inobatsirwawo sei naiyo Labor Survey?
Labor market survey zvakare inenge yakubatsira hurumende kuchiuya ne the right active labor market policies, the right social protection strategies dzekuadressa dambudziko iroro uye dzekusapota vanenge vari mainformal labor markets kuti vakwanise kunge vachiformalize mabasa avo vobatsirawo vacontributawo more even towards nyaya yematax revenues anenge achienda kuhurumende. Saka labor market survey yakakosha, inofanira kuinforma malabor market policies ehurumende, inofanira kuinforma even madevelopment strategies ehurumende, bhozi yakuudza hurumende where it needs to be focusing more on in terms of my government policies, even in terms of among my support programs ehurumende.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare neStudio 7. Pope Francis avari kushanya kuDemocratic Republic of Congo nezuro vakatora mukana wekutaura nevechidiki vemunyika iyi vachivakurudzira kuti vasaita zveuori nerusarura rwemarudzi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, mufundisi Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church, vanoti kushanya kwaPope Francis kuAfrica, nyanya kuDRC, kunorumbidzwa sezvo nyika iyi yatarisana nehondo yemarudzi kwenguva refu uye kushungurudzwa kwekodzero dzemadzimai panguva yehondo iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naPastor Makai nezvenyaya iyi.
Tinotenda pamusoro penyaya yaPope ari muCongo patiri kutaura pano. Toda kuti titende Mwari nemukana waakamupa wokuenda muCongo. Ichokwadi nyaya hombe yaakafambira nyaya yekutsvaga runyararo munyika yedu yeAfrica. Africa yatambura vanhu vari kusafa, vanhu vari kutambudzika nekurwisana, kurwa pachedu. Kurwisana tega isu vanhu vatema, kuurayana, kutemana nematemo, kudzvinyirirana, kurwadzisana. Vana baba vedu vachiuraya vana vavo, vana mai vakangotarisawo kudai kuti todini, hatina zano. Saka toda kuti titende Pope nekusumuka kwavaita kuti vaende kuAfrica kuti vanotaura nyaya yerunyararo.
Tinoona kuti Papa Francis nasi vaenderera mberi muzvirongwa zvavo zvemuDRC vachitaura nevechidiki vachivakurudzira kuti vawanikwe ivo vasingaiti zveuori uyezve zverusarura ganda. Munoona sei izvi uyezve zvakakosha sei kuti Africa iwanikwe iyo ichishanyirwa naPapa Francis?
Chimwe chinhu chinonyanya kutirwadza isu semaAfricans ndechekuti takanga tichimborwiswa nevachena tiri munhamo, tichitambura tiri muutapo. Chatitadzisa kuti tibatane sevano munhu mumwe chete, tivake nyika dzedu, tiite zvinhu pamwe chete. Ndo chinhu chiri kunyanya kutirwadza isu maAfrican. Hatigone kutaurirana tega, hatigone kusvika pakunzwisisana kuti tibatane, nekuti kubatana ndo kunoita kuti nyika ibudirire. Dai vanhu vanga vavhura maziso muAfrica kuti tizive kuti kukosha kwechinhu chinonzi runyararo nekubatana. Saka toda kuti titende Pope nekusumuka kwavaita kuti vaende kuAfrica kuti vanotaura nyaya yerunyararo.
Avanga vari mufundisi Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupa izvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nawo. Sangano renhau reNewsworks rine musoro wenhau unoti kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvisingabvumidzwe kuvhota zviri kunyika kwazvigere zvakakwanisa kutumira kumusha mari inosvika kuUS $1.66 billion mugore ra2022. Daily News rine musoro wenhau unoti vanhu vapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa mushure mekuputika kwakaitika kumatura eGrain Marketing Board ekuchegutu nemusi wechitatu. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 Radio Pacha chirongwa chemuzive Saturday chodona sekunge ziteri rinani vatumidza kuti Studio 7 Radio Pacha chemuzive mugovera icho makadi makadi vanotitungamirira Studio 7 vanamukoma Hwande vana Jeremiah vanamukoma Kandemiri kuze kwa muri wayo tinotenda chikuru nechirongwa chacho chamunotirisa Studio 7 Radio Pacha parizeva handona sezvinodaira ipapo ndavachimbo ndavachimbo varikutaura ndavachimbo Studio Radio 7 Pacha ipano pa South Africa po Studio 7 Radio Pacha parizeva chirongwa chemuse mugovera icho magadi yenyu pa Studio 7 ndona sekuti tikapa zita rokuti zvinowanikwa mumaruwa zvinowanikwa mumaruwa nevana veZimbabwe ndoona sekuti ndozita ratingapa pazuva remugovera zvinowanikwa mumaruwa sevana vana veZimbabwe zvinowanikwa mumaruwa muvana veZimbabwe.
Studio 7, Studio 7 makadiko ana Mr. Jonga Kandemiri istinofara ndini edimo mapenya ndinogara pabechinafapo ndiri muno South Africa ndiri umwe wevanhu vane mapermit ari kuaffectwa muna June. Ndareva nekambani yangu muno ndichiri kuirana and ndine mota dzandinoshandisa kutwara ndidzo vanhu ndichienda nadzo kubasa. Saka ndaikumbira kuti government itibvumire kuti titore mota idzodzo tikwanise kukrosa nadzo paborder pasina duty kuti takumba ikoko tione pokutangira because kudzitengesa kunoku is gonna be given sick money. Tapuwe siku mani kuti aizokwanisa kutenga imwe mota. Saka government please taikumbira kuti mutibatsire ipapapo regardless of any party government as a whole nyika yese yakamira zvairi ngaitibatsire pakuti zvinhu zvedu tizviendese kumusha free tapota.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 makadini kuvashamarari vedu vanoremekedzwa munoita basa makuru ekuti tepfenyurira nhau dzinodakadza nhau dzechokwadi nhau dzisina kwadzakarerekera. Regai ndikandewo wangu maviri matatu zita ndichinzi Leader Weki ndiri pamandamakwe pachivi apa. Nhau yangu ndeyekuti ndodawo kusuggesta zita rokushandiswa muzvirongwa cheStudio 7 chokumaruwa icho. Kana mukati gogogo ipa maruwa ndinoona sekuti zita iroro ringange riri suitable. Ndatenda hangu vangari vatanonoka oro vajonga.
Hello mamukasei mamukasei. Chimboitai kuti vanhu vatitsanangurire zvakazara kuti vanhu vanoenda kuspace avo nechitundumutsere mutsera avo vanenge vatenda kuneiko kune mitere kune nzvimbo yakaita seikoko kunokoko ngatimbotsanangurirwawo tongo munongopakatakata vanhu papa vemaplanets apa mumbopanatso patsanangura vanhu vava tatoziva kuti chichinenge chichiitika ko. For 5 months akagara kuspace ikoko achivesa moto achishandisa magetsi achii chinenge chiti andane chikafu ndodlirako here chii chinenge chichiitika hatinatsunzwisisa. Chimbonatsotora nguva munditsanangurira kuti kuspace ikokoko kunhu kwakaita sei kune planeti inenge yakakura hombe hombe here idiki here chii chinenge chinatsoitika tell us.
Studio 7, Studio 7, makadini zvenyu, makadini zvenyu kwamuri koko. Hai ndichangodora ngotenda chete, ngotenda Studio 7. Ndogara zvangu kumaruwa, mureserva chako chaiko. saka dai pasina Studio 7 zvese zvinotika panyika ndanga ndori murima nenewo saka ndoda kutenda Studio 7 nendepenyuro dzamunotipa dzikwadi tisina pamakarerekera
Alexander Lukashenko temi yaari izvozvi pamaelectoral muBelarus haizi yake wakatobasarudza akasunga maopponents akamhanyisa vamwe vanga vachitungamirira veopposition kuti vabude munyika yeBelarus saka ingori dictator sezvakangoita watinayo mune mashamwari aya vanongirana pakuba maelections votinyepera kuti inyaya dzokuti the west iri kuda pfuma yayo aa the west hainini pfuma yezimbabwe kana peace isu tisitingatode assistance nokubitsirwa nethe west pakanga paine makampani zethe west nyika inei yanga iri developed vuyove kueast vauya ivavo hapana kana development yavari kuti vari kungomora kupfumi vachienda and theyare doing nothing to improve infrastructure even yemavari kutora kwavari kuextracta maresources saka vanhu vakaipa tirikushanda nevanhu vakaipa iri sadza rava kungogadzirana vari vaivi vakuru vakuru isadza ravo izvi ngatisiyani nazvo zvinzvevanhu kana kusambopay attention vari kufunga kupane chinonaka hapana chinogona
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinoda kuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reEuropean Union nezuro rakazivisa nezvekuparurwa kwemuzinda mutsva wekuti ripomere Russia pamhosva dzechisimba rinove danho idzva repasi rose rekubata vatungamiri veRussia vaine mhosva yekupinda nechisimba muUkraine nzendo dzekuAfrica dzichangobva kuitwa nemumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield pamwe negurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen rwakauya panguva iyo tsvakurudzo itsva yakawana kuti zvirongwa zvechina zvekudyara mari munguva yedenda recovid-19 zvakadzika zvakanyanya mumakore 13 iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica
America inoti iri kutora mamwe matanho ekutemera zvirango zvekufamba kune vanhu 25 vekuBelarusi vari kupomerwa mhosva dzekukanganisa urongwa hwekuunza utongi hwejekerere munyika iyi pamusoro pevanhu vatemerwa zvirango ava bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rati pane vamwe vanhu 322 kana kuti 322 vari kupomerwa mhosva yekubatsira birira sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2020 uye kuzombunyikidza kodzero dzevanhu vainge vachiratidzira kuti sarudzo dzainga dzisina kufambiswa zvakanaka nehurumende yava Alexandra Lukashenko. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti pavanhu 25 vachangobva kutemerwa zvirango ava pane nhengo dzedare reparamende kana kuti National Assembly vaBlinken mumashoko kuvatori venhau vati vanhu ava vari kutemerwa zvirango zvekufamba nekukuda kwekupasisa mudare mutemo une chirango chinotongera vanhu vanenge vabatwa nemhosva dziri kunzi vaita zveutororo nehurumende mutemo uyu uri kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu America yazivisa nezvezvirango izvi panguva iyo matare emunyika iyi atanga kutonga vanopikisa vakaenda muupoteri kusanganisira amai Sailat Lana Haunaskaya. Vose vari kupomerwa mhosva dzekuda kukonzera kusagadzikana munyika iyi uye kuda kuita zvekupfurikidza mwero zviri kunzi nava Blinken ndezvematongerwo enyika. Amai Tsikhanouskaya vakakwikwidzana nava Lukashenko musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2020 vakaenda muupoteri mushure mekudeuka kweropa rakawanda nekunge vanodzivirira nyika vatanga kupfuura vanhu. Amai Tsikhanouskaya vanoti zviri kuitwa zvekuvatonga mahumbwe sezvo vasina kupiwa magwaro ekuvaroverera nemhosva kana kupiwa gweta rinovamirira sezviri mubumbiro remutemo wenyika iyi. Vari kutongwawo nevamwe vakaita sava Volha Kavalkova, mukuru wekanzuru yeCoordination Council iyo inotungamira urongwa hwekuunza utongi hwejekerere muBelarus. VaBlinken vanoti vanoziva kuti munazviita hurumende yeBelarus yakatongera kugara mujeri kwemakore gumi nemaviri vaAlex Apenkin, mukuru weBelarus Sports Solidarity Foundation uye Aleksandra Harasmenia aiita zvemitambo yemaOlympics. Hurumende yavaLushenko iri kupomerwa mhosva yekugarisa muusungwa Alex Apenkin akawana mubairo weNobel Peace Prize uyo akati ainge azvipira kuti upenyu hwake huve hwokurwira kodzero dzevanhu. VaBlinken vati America ichaita zvose zvainokwanisa kuti irange vose vari kuda kukanganisa kuvapo kweutongi hwejekerere muBelarus. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maverengerwa neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Vatereri nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruwa nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita amunofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rakashandiswa, tinokupai mubairo weredhiyo. Zvongwedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mamwe makambani emuAmerica anonzi ari kuratidza chido chekuita mabhizimusi muZimbabwe zvichitevera kuparurwa kwesangano reAmerican Chamber of Commerce muHarare. Sangano reZimbabwe Statistics Agency rinoti riri kuparura chirongwa chepakotoro chekuongorora kuti vashandi vangani vari pamabasa, vangani vakarasikirwa nemabasa uye vangani vari kuzviitira mabasa emaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, totarisira kuti munge muinesu zvakare manhero anhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande.